Zami Swapatare Resimosha, Lokushitumbiza Magistrate Scott, Nenguwa Zokuma 11 o'clock, Samangwanani, Ipapo Ta Taura, Macomplains, Edo Atangatina Pamsoro, Pema Tatuava Guide Wanama Purisa, Estead Mary's Police Station, Tapepeta Kupatwa no Kutol Vakwe Kotil Sawa Kwala Kaitwa. Kuendeswa kulo and order no kudzoswa back and forth for 3 times vachishaiwa charge kusvika vawadzowana charge yataenda nayo kuna Resimosha nezuro. Saka dare rapamutongo uyo kuti officer in charge where St. Mary's Police Station ainvestigatwe report yacho iye kuna Resimosha kana report yacho yauya kuna Resimosha isusa magweta amuzvare Alice kuvea chaona kutotora dano ripi rokuti kiwane kuti nyaya yekodzero dzake dzakatyorwa dzaitwa addressed.
Saka zviri kureva here kuti vawani kwavasina mhaka yavakapara kana mapurisa ariwa akutonzi ndiwo akavatyorera kodzero?
Chaitika ndechokuti isu taita application inonzi iyo refusal yeplacement on remand ya muzvare Alice kuzeya. Saka tatanga kuisa umboho hwedu patebhuru mushure mokunge vehurumende vanga vapa chikumbiro chokuti ngavachirimandwa vagotongwe nyaya iyi. Saka isu taichallenja. Saka zvatanga kuzikwa tiri kupedzisa basi nyaya yokukakavara nyaya yataita application kuna Resimosha iyi.
Imhosva ipi yazoroverwa muzvare kuvheya mudare?
Yakazonochinjwa kulaw and order vakazonzi vari kuchajwa ne contravening section 36 read together with section 137 ye criminal law codification and reform act inotaura iyo kuti vanga vachikurudzira kuti vanhu vaite muizvonga uye zvekare vachikurudzira kuti vanhu vaungane vaite public violence.
Saka ivo vari kuti muzvare kuvheya?
Hapana zviripo nokuti video yacho namashoko acho atorwa kubva pane zvaakataura pavideo. Hapana kana chikodzi zvacho chongaona kuti vangazi vanga vakapara mhosva. So hapana kana chimwe kungoshunguruswa zvokutaura kwandakamboita nezuro kuti variko vanhu vari kuita dzungu rakakura ndo vari kupusha nyaya yokusungwa kwamuzvare Alice Kuvheya.